manera kana kamuri yeZimbabwe ino Studio 7
tichipepenyura tiri mu Washington DC. Lingana lichona njani Zimbabwe omuhle. Le yi Studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe.
Sisakaza sise Washington DC.
Manero akanaka vatereri, tinosangana zvakare manera anhasi uri musi wechipiri nyamafuvhu 28, 2008-2019. Makateerera kuStudio 7 nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa neStudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC ndichiti ezvinoi zviri muchirongwa chedu chanhasi. Dare repamusoro muvulawayo ronzwa mangwana chikumbiro chaIshe Felix Ndiweni chekuti vapiwe mukana wekubhadhara mari yechibatiso kuitira kuti vatongwe vachibva kumba kwavo. Sangano rinomirira vamwe vashandi vehurumende reApex Council rinotambira mari dzawedzerwa nehurumende asi mamwe masangano akaita seAtus achiti kwete. Mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa vasvika kuJapan kumusangano weTokyo International Conference on African Development uyo uri kutanga mangwana. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Dare repamusoro muvulawayo nhasi raendesa mberi kunzwikwa kwechikumbiro chaIshe Felix Nhlahla yaMangwe Ndiweni chekuti vapiwe mukana wekubhadhara mari yechibatiso kuitira kuti vatongwe vachibva kumba kwavo. Taurai Shava anotipa nyaya inotevera.
Mutongi wedare Justice Thompson Mabhikwa vati kunzwikwa kwechikumbiro ichi kwave kuzoitwa mangwana. Izvi zvatevera chikumbiro chemuchuchisi wenyaya iyi vakuda kwaShe Jaravaza, ava vati vange vasati vagadzirira mhinduro kuchikumbiro chaIshe Ndiweni sezvo vakanonoka kuwana gwaro rinotsanangura zvakaitika mudare ramajistireti. Umwe Ishe Ndiweni akapiwa mutongo wekuti vagare mujeri kwegore nemwedzi mitanhatu mavhiki maviri apfuura. Rimwe remagweta aIshe Ndiweni muzvinafundo Welshman Ncube vati vanoda kuti zvibudiswe pachena kuti vakasangana nezvimhingamupinyi mukuedza kuwana magwaro ezvakaitika mudare. Vati mutongi akatonga nyaya yaIshe Ndiweni amai Gladmore Mushowe vakaita mazuva akati wandei vachivimbisa kuti vanovapa magwaro aya asi vakazovapa nezuro mushure mekunge Justice Mabhikwa vakomekedza kuti vavape magwaro aya. Muzvinafundo Ncube vatiwo chikumbiro chavakaita chekuti Ishe Ndiweni vabvumidzwe kubvisa mari yechibatiso chaive chechimbi chimbi zvichireva kuti chaifanirwa kubatwawo nenzira yakakodzera. Rimwe remagweta aIshe Ndiweni vadhumisani Dhuwe vati Justice Mabhikwa vatambira tsananguro yezvakaitika yapiwa naprofesa Ncube mudare.
Nyaya yangu ichifanira kupinda nhasi asi nenyaya yekuti tanonoka kupiwa macourt proceedings emagistrate court tazobvumirana kuti nyaya yacho ingopinda mangwana natena. Problem ndeyekuti trial magistrate anga asati apedza kucorrectawo amenda record of proceedings azorereleasa nezuro.
Zvichakadaro mapurisa anodzivirira mhirizhonga nechitsama ange akachengetedza dare repamusoro apo pange pane vanhu vakawanda vange vachida kunzwa nyaya yaIshe Ndiweni. Mune imwewo nyaya, komiti inoona nezvekufambiswa kwemashoko yanzwa kubva kune veruzhinji muvulawayo pamusoro pebhiri reFreedom of Information. VaDenzel Gwebu avo vanoshanda nesangano reChristian Legal Society vati maonero avo ndeyekuti sangano reZimbabwe Human Rights Commission rive iro rinoona kuti mutemo webhiri iri watevedzerwa kwete Zimbabwe Media Commission. Vatiwo nguva inopiwa mapazi akasiyana-siyana kuti ape mhinduro kune zvaanenge abvunzwa inofanirwa kuve pfupi pane mazuva makumi maviri nerimwe anotaurwa nebhiri iri. Murongi wemabasa musangano reMedia Alliance vaNigel Nyamutumbu vati sangano ravo rinoshuvira kuti bhiri iri ribvumidze kuti vanhu vaite zvikumbiro zvavo mundimi dzavanokwanisa kutaura nadzo uye kuti vasabhadhara mari pane zvinhu zvavanenge vachida kuziva.
Mutemo uri kutaura kuti information kana munhu achida zvinenge zvine mutengo is not aiwa. Information vanhu ngavangowana zivo pachena nokuti vanhu vagara vanotobhadhara matax naizvozvo donzvo rekuti vanhu vave nezivo zvipo zvinofanira kunge ine hurumende touya kunyaya yemutauro bill zvariri izvozvo iri kuti zvoni vanhu vanopindurwa nechirungu basi toti aiwa ka section 6 yebumbiro yemutemo wedu no recognize mutauro 16 naizvozvo munhu anofanira kuwana information nemutauro waanonzwisisa chetatu totaurisa nyaya yenguva kuti nguva yaunotinge wakumbira zvingava kuzesa kana kungava ku local council kana kungava kupi mutemo unoti unogona kupindurwa in 21 days kana 35 days isi tiri kutaiwa mutemo ukabva wadaro zvinopa kuti nedzimwene dzenguva vanhu vanonokerwe kana izvo vanotora nhau havazokwanisa kutepfenura nhau yavo nenguva
Bill reFreedom of Information nderimwe remitemo mitatu ichatsika mutemo weAccess to Information and Protection of Privacy Act ndakamirira Studio 7 Mabulawayo ndini taura ishava
Ndinomirira vamwe vashandi vehurumende reApex Council ratambira zvikamu zviri pakati pemakumi mashanu kubva muzana nemakumi manomwe nematanhatu kubva muzana izvo hurumende yaisa patafura nhasi ichiti inokwanisa kuwedzera nazvo miuru yevashandi vayo. Munyori musangano reApex Council vaDavid Dzatsunga vanoti zvaitwa nesangano ravo zvekutambira zvikamu izvi ndizvo zvakabva muvashandi mushure mekunge vavapira zvakanga zvakapfumbatwa nehurumende zvichivera musangano wavakaita svondo rapera. Vadzatsunga vanoti kutambira kwavaita mari idzi hakureve kuti vachamira nhaurirano nehurumende dzekuti iwedzere mihoro yevashandi. Vanoti mushandi ari pamusoro-soro achawedzerwa muhoro nezvikamu makumi mashanu kubva muzana kuchitiwo mushandi ari pasi-pasi achiwana zvikamu makumi manomwe nezvitanhatu kubva muzana. Izvo zvinoreva kuti mushandi wepasi uyu anengowotambira mari inoita RTGS $1,023 pamwedzi. Asi vadzatsunga vanoti sesangano vari kuda kuti mushandi wepasi atambiriswe mari inoita RTGS $4,750 pamwedzi. Studio 7 haina kukwanisa kunzwa divi rehurumende panyaya iyi. Ngatinzwei vadzatsunga vachitsanangura.
Jonga zvaitika nhasi. Ndezvekuti tazobvumirana nehurumende kuti imbobhadhara mari iyoyo inotangira pa 50% to 76% on a sliding scale. Zviri zvinhu zvatangobvuma pakuti vashandi vabomerwa havasi zvisina pokutanga. Saka mushure mekunge tadzokera kunotaura nevashandi, vashandi vati mukarega kuti timbowana dijana tinogona kutonyura chaiko nokuti zvinhu hazvina kumira zvakanaka. Saka tatinzi kuhurumende chimbotipaishoma iyoyo, asi isu pachedu tichiri kungoda mari inosvika kuma 4,700. Saka tinobva kuti tirambe tichitaurirana nekusvika tasvika ikoko. Saka ndo zvabuda munhaurirano dzanhasi.
Saka hurumende yati inokwanisa kubhadhara mari idzi kubva rini?
Pamutemo mari inobhadharwa with effect from the first of August. Kureva kuti iko zvino sezvo vanhu vakatokora mari dzaAugust, hurumende ichaisa mari iya August yacho yakawedzererwa iyoyo yasara vozotangawo kubhadhara mari iyoyo yatataurirana zvakajeka kubva muna September.
Ko nyayawo yebhonasi maibatawo here? Nokuti takanzwa hurumende ichiti musangano iwoyu uchazeya mari dzichatambirwa nevashandi kwemwedzi mina yasara mugore.
Nyaya yebhonasi yakatotaurika kare, hatidi kutoitanga nokuti inyaya yakapera. Kwatiri isu sevashandi, bhonasi inongova kodzero. Hachisi chinhu chokuti tingambototaura nezvazvo. Zvakangofanana nokuti uri baba waendesa mwana wako kuchikoro, haugoni kutozvirova dundundu kuti ndaendesa mwana kuchikoro. Saka bhonasi tinongoziva kuti mutemo, uye hurumende yakatotaura zvayo kuti bhonasi regore rino riri.
Saka munotarisira kuzogara zvakare pasi riini kuti mutseketudzane hurumende musvike pamari yamuri kuda ye4,700?
Tiri kuona zvokuti inhaurirano dzinoramba dzichiindirira mberi kuburikidza nemafambiro anoita zvinhu zveupfumi munyika, zvikuru kukwira kwezvunhu ndokuchanyanya kuita kuti tirambe tichida kuti tirambe tiri patebho tichitaurirana kuti kuti tione kuti tingagena zvakadini kuti takatarirana neindependent. Tina zvedu majete akapa asi tiri kungoti chibvumirano ichi chiri kutanga kubva muna August muno kusvika kupera kwegore.
Vanga vari munyori wesangano reApex Council vaDeft Dzatsunga vari parunare muHarare neStudio 7. Zvichakadaro sangano revarairidzi vekumaruware Amalgamated Rural Teachers Union of Zimbabwe kana kuti ATUZ rinoti harisi kuzonyaradzwa nemari yarinoti isina zvainobatsira yabvuma kutambirwa neApex Council iyi richiti varairidzi vari kutambura zvakanyanya zvekuti mari iyi haina zvikuru zvainobatsira nazvo. Kuti tinzwe zvizhinji tabata mutungamiri weATUZ vaObert Masaraure.
Apex Council yatora nyembe yekutengesa kodzero dzevashandi, yatora nyembe yekuwisira vashandi pasi. Hapana chisiri kuzikanwa kuti upenyu hwemushandi huri parumana nzombe. Panyaya yekuti hurumende chayo yakatowedzera mitengo yezvinhu zvainoprovhaidha ne500% kuti ipe vashandi vayo 76%. Kutsvinya kwemhando yepamusorosoro ende kutambirwa kwazvaitwa neApex Council kuratidza kuti vanhu vasina hanya neupenyu wevashandi, vanhu vasina hanya nezvido zvevashandi, asi vanhu vari kungozviitira zvido zvemwoyo wavo vachinyevedzera kumirira vashandi. Isu tinoramba tichiti hurumende ngaibhadhare vashandi vayo mari yavaisi vabhadhara vachishandisa interbank rate. Hapana chitsvapa mapurizes ari kukegwa achishandisa interbank rate. Zvese zvatiri kutenga mapurize ari kukwidzwa zvichitadzwa nerate fuel iri kukwira. Tisi tiri kungoti mari yataisitambira kana muri aitambira 500 ngaikonvetwe neinterbank rate yobhadharwa yakadaro. Saka tinonzwa kunyunyuta nekutsutsumwa kwakanyanya kana tichiona vanhu vanonyevedzera kunge vari kumirira vashandi vachigamuchira zvinhu zvakadaro.
Asika vamasaraure, imi sangano renyu rakasarudza kubuda muApex Council zvichireva kuti makaramba kuve pasi peumiriri hweApex Council.
Nyaya iripo ndeyekuti Apex Council ishamwari yehurumende. Chatinorambira ndechekuti Apex Council haisi pamutemo ichitarisira zvinotarisirwa nebumbiro remutemo musection 65. Iyi mutemo inotarisa zvevashandi, haisi haichisiri pamutemo. Chinhu chakagadzira Apex Council hachaenderani neconstitution iripo. Zvinoreva kuti Apex Council iri illegal. Tinoramba tichivashoropodza tichiramba tichiisa puresha yekuti hurumende ngaichigadzirise mutemo nenhaurirano dzepakati pevashandi vayo nevashandi ndimi kuti dzinge zvichienderana necollective bargaining zvakapiwa mubumbiro redu remutemo musection 65, zvisingaenderane nechisungo chakaitwa muna 1997 nestatutory instrument 141, zvisingachienderane nezvavako mazuva ano.
Saka zviri kureva here kuti mucharamba kutambira zvikamu zvaaitwa patafura izvi nehurumende?
Zvavairi kuisa zvose izvo zvingangopinde muombodo dzevanhu vakazvitora, asi kuenda mberi kwatiri kuita muchaona tichiramba tichiratidzira, tichiramba tichipopota, tichiramba tichivava kusvikira mari inotenga yapiwa mushandi kuti tiraramewo sevanhu. Tinongoriwo vanhu saivo vari muhurumende vari kuzviziva zvakanaka, vachitengera mazimota anoita saanofema vachizvaira zindege kuti vangofamba chinhano chidoko. Isi tinongoti tinoda kuti mhuri dzedu dzisafemizara. Saka zvinoita kuti tirambe tine simba rekurwisa kuti vana vedu vasafemizara, vana vedu vasatadzemba kuchikoro, hama dzedu dzisatadze kurapwa muzvipatara.
Vanga vari mutungamiri wesangano revarairidzi vekumaruware Amalgamated Rural Teachers Union of Zimbabwe vaObert Masaraure vachitaura vari parunhare vari kuwedza kumashonaland East neStudio 7. Tombotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Vatori venhau vakawanda muGuinea vapinda mumigwagwa yeguta reConakry vachiratidzira kusafara nekumbunyikidza kuri kuitwa makambani enhau akazvimirira munyika iyi. Izvi zvinotevera kusungwa kwevatori venhau vaviri vachipomerwa mhosva yekusvibisa vanhu vakaburitswa munhau. Mutungamiri weKenya vaUhuru Kenyatta vakabatana neZuro nevamwe vakuru vakuru muhurumende yavo muMombasa vachiona kusimuka kwengarava yakatakura mafuta anorema mazana maviri nemakumi mashanu ezviuru zvemabarrels. Mafashamo emvura yabva murwizi Nile avhiringa musha weWadrami muSudan. Izvo zvapa kuti vagari vemunzvimbo iyi vabve vachitiza mafashamo emvura iyi iyo izere nemadhaka. Mutungamiri wenyika vaEmmerson Mnangagwa vasvika nhasi kuJapan kumusangano wechinomwe weTokyo International Conference on African Development kana kuti TICAD 7. VaMnangagwa vari kubatana nevatungamiri vekuAfrica 10 nemumwe kusanganisira vaPaul Kagame vekuRwanda, vaMuhammadu Buhari vekuNigeria, vaCyril Ramaphosa vekuSouth Africa nevamwe kupinda musangano uchatanga mangwana uyu. Blessing Zulu Studio 7 anotipanya inotevera.
VaMnangagwa vari kutarisirwa kuita musangano nemutungamiri wehurumende yeJapan vaShinzo Abe kumucheto wemusangano uyu. Ko, misangano yakadai ingabatsira nyika here kana kuti kupedzera hoko padewe retsindi? Muzvina bhizimisi uye vari nhengo yeZANU-PF vaGilbert Muponda vanoti misangano iyi yakakosha zvikuru sezvo ichipa Zimbabwe mukana wekuumba hukama nedzimwe nyika mushure mekutemerwa kwayakaitwa zvirango nenyika dzakaita seAmerica, Britain nedziri mugungano reEuropean Union.
Zimbabwe yanga yava yatinoti pachirungu isolated, saka new dispensation ne Second Republic effort iripo yekuti nyika itsvage shamwari dzekutamba nadzo, kwete shamwari dzekare chete dzekuti ngatingotai look east takanitanga pamachina chete. Aiwa, tiri kutaura kuti munhu wese anokwanisa kunge achibatsira.
Nyika idzi dzakatemera Zimbabwe zvirango dzichipomera mhosva yekutonga nedemo. Asi vachipindura, munyori anoona nezvekudyidzana nedzimwe nyika mubato reMDC Muzvari Gladys Hlatshwayo vanoti hazvibatsire kusiya musha uchibvira munhu achiti ari kuenda kunotsvaga madzisahwira.
Dambudziko rakaita muZimbabwe nderekuti tinofarira zvakanyanya kubuda kunze, tichinonyepera vanhu kunze kuti zvinhu zvakanaka kuZimbabwe, huyai nemari dzenyu neupfumi hwenyu muite muZimbabwe. VaMnangagwa zvavanofanira kunzwisisa ndezvekuti mumba hamuna kumira zvakanaka. Tikatarisa isu zvakanga zviri kuitika mumasvondo maviri apfuura, tinoona isu kuti vanhu vakanga vachirohwa, vanhu vachiabductwa, mavigilante groups achishandiswa kurova zvizvarwa zvemuZimbabwe. Saka kana kune nyika ine lawlessness yakaita seZimbabwe, mainvestor hauyi.
VaMuponda vanoti chitsva chiri murutsoka, nekudaro hapana chakaipa kuti VaMnangagwa vamboende kune dzimwe nyika.
Ndozvino kune vamwe vanenge vachikumbira kuti mukuru anyanya kubuda kunze, anyanya kudii. Hapana chinouya wakagara, hapana munhu anozobva kwaari kuti ndazoti Zimbabwe kune zvakati, rega ndinovabatsira. Aiwa, isu ndi tine machallenges, tichinofanira kutobuda tichienda kuti tiexperience. Aiwa, zvakatomera pakati. Kune zvinhu zvakawanda zvinotaurwa neZimbabwe about Zimbabwe zvisiri chokwadi, ende izvozvi zvinenge zvichida kuti mukuru akabuda kunze ikoko achinoexplaina.
Mukuru wesangano reLabour and Economic Development Research Institute of Zimbabwe Dr. Godfrey Kanyenze vanotiwo hurumende inofanira kutanga yagadzirisa mitemo inokwezva vemabhizimisi iyo isina kumira zvakanaka.
Patanga tiri kuCZI Congress of Victoria Falls, Japanese ambassador vanga variko vaine mainvestors vanga vainawo Japan anga ari muno muZimbabwe. Vakataura chinhu chinokosha vachiti chinhu chinofarirwa nevanhu vanoda kuunza mari yavo muno nevekuJapan ndechekuti Zimbabwe igadzire maitiro anoita mabasa, ease of doing business muchirungu. Vachiti nyaya yecorruption iri kunetsa chose, yokuti vanhu vanoda kuunza mari yavo muno vari kungokumbirwa kunzi vabvise cheruviri.
Dr. Kanyenze varambawo nyaya yekuti zvirango ndizvo zviri kupa kuti nyika iite seyakageza negoka munyama.
Ini maonero angu ndeyekuti kubaya tange hama kuti vatorwa vakutye. Hapana munhu wekunze angagone kutikunda kunze kwekuti isu vari muZimbabwe tozvikunda toga. Ndokusaka nguva yehondo zvainzi hapana mumwe anogona kutidzora mashure kunze kwedu, yainzi muchirungu none but ourselves. Ndo zvakaita kuti Zimbabwe isununguke. Yakasununguka nokuti hatina kupomera vanhu kuti kana kutarisa ivo kuti ndo vachatisunungura. Saka naizvozvo pundutso yeupfumi hweZimbabwe inobva kumaZimbabwens, haibvi kuzvirango zvekunzoko. Zvirango zviri kunzwa nokuti hatisi kuita zvinhu zvinotarisirwa kunzi nyika yakati twasa twasa inofanira kunge ichiita.
Asi mutedzeri wegurukota rezvekudyidzana nedzimwe nyika vaEnergy Mutodi vanoti zviri kutaurwa neMDC ndezvemugodzi matsuro sezvo pasina kodzero dzevanhu dziri kutyorwa.
tiri kuzoona kuti ii nema dzoga dzoga dziri kupipa nevanhu veopposition vachiita kufanisa hurumende kuti igone irege kusikirwa nedzimwe nyika zvakanaka.
Muzvare Hlatshwayo vanoti pane humbowo hwakati tsvikiti hunoratidza kuti vanhu vari kumbunyikidzwa muZimbabwe vachiitwa kafira mberi.
Zvinotosekesa. Zvinozikanwa pasi rese kuti hurumende inombunyikidza kodzero dzevanhu. Hapana chimwe chavanotaura kunze kwekuti aiwa hatisisi tazviita.
Zimbabwe inoti iri kudawo kuti Japan ibatsire pakuedza kubhadhara mari yemitero pazvikwereti kana kuti maarias. Dengindira remusangano wegore rino rakanangana nekusimudzira budiriro muAfrica kuburikidza nehumhizha kana kuti Advancing Africa's Development Through People, Technology and Innovation. Ndakamirira Studio 7 muWashington DC. Dini Blessing Zulum.
Imwe kambani yemuSouth Africa ine marori anotakura zvinhu yamanikidzwa kugumura vatyairi vemagonyeti vanobva kuZimbabwe vanosvika zana nemakumi manomwe nevasere zvichitevera mhirizhonga iri kuitika munyika iyi. Mo Blessing Munjoma anotipa nyaya inotevera.
Zvinhu hazvina kumira zvakanaka pakambani yeReinhard Transport Group iyo yanga ichinetswa nesangano revatyairi vemagonyeti muSouth Africa reAll Truck Drivers Foundation kana kuti ATDF, iro risiri kufara nekupa basa vatyairi vasiri zvizvarwa zvemuSouth Africa. Vanoona nezvekufambiswa kwebasa mukambani yeReinhard Transport Group vaHouston Macmillan vaudza ATDF kuti vave kudzinga pabasa vatyairi vekunze vanosvika zana nemakumi manomwe nevasere. Studio 7 haina kukwanisa kutaura nevakuru vekambani iyi kuti sei yabvuma kuita zvido zveATDF. Kubviswa pabasa kwevatyairi ava kunotevera kurohwa zvakaipisisa nekushungurudzwa kwevatyairi vanobva kuZimbabwe nevanhu vanofungidzirwa kuti inhengo dzesangano revatyairi vemarori vemunyika umu vachipomerwa mhosva yekutorera zvizvarwa zveSouth Africa mabasa. Taura akamirira vamwe vachairi ava vaRight Moyo vaudza Studio 7 kuti vachairi vakawanda vachiri kushungurudzwa nevanhu vanoziti inhengo dzeATDF.
Tiri kusangana nedambudziko zvikuru rekushungurudzwa mukati memigwagwa nemukati menzvimbo dzatinoseenzera nemukati mekurarama. Tinodaidzwa nemazita akasiyana-siyana nevakomana vemuno muSouth Africa vanozvidaidza kuti ndeveATDF, but hatichanyatsonzwisisa manje kuti ndivo here kana kuti chii. But zvatiri kuona zvizhinji ndechekuti pakati pedu nevamwe vatinoshanda navo vari pamabasa ndivo vari kurunganywa urwaidzi nevamwe vanhu vari kunze vanenge vatisingashandi navo pano vachivatengera doro kuti vave vatishungurudze.
Vaenderera mberi vachiti vamwe vavo vakapambwa pamakambani avanoshandira vachiendeswa kunzvimbo yavasingazivi uko vakanoshungurudzwa nekurohwa zvakaipisisa.
Tine vakomana vakarohwa netsvimbo kanga vachishungurudzwa pakati pousiku vachidigwa mvura ari mumakomo. Tine vakomana vakabuda vachitiza musiku. Inzvimbo dzine mamaini, inzvimbo dziri dangerous kuti munhu anga achimhanya mukati merima achitsvaga kubetsereka kana kutsvaga pekuvanda. Asi zvese izvozvo hurumende yakangonyarara. Ndiro dambudziko guru ratiri kusangana naro munyika ino yejoni. Vanhu vari kushanda zviri pamutemo ane mapepa ane magwara atakapiwa nehurumende, but tiri kushamisika kuti vanhu vanongobva kwavabva vosvika kungokudza kuti hamuna mapepa kandouyai pano tiri vechirechi. Vanhu vari kubigwa mafoni, tine vakomana vakatobigwa magasi mushure mekunge vashungurudzi vavatiza. Magasi akakumbiwa mudzimota nemachira nezvese zvakasiyana siyana. Saka uhu hwaahumbavha hausisiri hwekuti organization iri kuita zviro, hwaahumbavha hwekuti vakutora kuti vanide chekuti vakomana ava vanenge vasina zvombo vakasvika vakatimbunyikidza vakomana vachawana mukana wokutiza.
Vamoyo vanoti kune imwewo kambani uko vatyairi vakapambwa nevanhu vaive nezvombo zvinosanganisira pfuti, tsvimbo, mapfumo pamwe nematemo.
Chiitiko chakaitika musi wechishanu ichi chakaitika chakaitikira pakambani makambani ano vanhu vekunze vanoshanda imomo. Pakauya vakomana pakanze munguva dzeusiku vakafosa vakomana kuti dhiraivha muende kutruck stop. Vakomana vakadhiraivha vakaenda kutruck stop, but vanhu vakanga vachivafosa vakanga vane zvombo zvinosanganisira pfuti netsvimbo uchinyatsotoona kuti vanhu ava vakadhakwa ende havasi vanhu wekuti vanganga ane laisensi rekudhiraivha, but vanhu vanenge vapiwa mari yekuti vaite izvozvo. Ende ndofunga vakazviita musi uyu vachiziva kuti ndo musi unotambira vazhinji pamakambani edu atinoshanda.
Studio 7 haina kukwanisa kunzwa divi remapurisa panyaya iyi, asi munyori mukuru musangano reSADC Truck Drivers Association iro rinomiririra kodzero dzevashayeri vose vari mudunhu reSADC vaEdward Muchatuta vanoti izvi zvakaitika ivo nevamwe vatungamiriri vesangano ravo vari pakati pekuita hurukuro dzekutsvaga nzira dzekugadzirisa matambudziko akatarisana nevashayeri.
Friday takaenda kumusangano watakasangana naamtawe Home Affairs muSouth Africa. Akatitambira mune zvakanaka, tikataura zvese zvatinosangana sematambudziko atinosangana, zvichisanganisira matambudziko anosangana nematruck drivers. Akatipa advice, akataura kuti kusaidi rake kuministiri yake hakuna kana any problem, especially for matruck drivers. Tambudziko riri kuministiri yetransport neyelabor. Akatipa advice yekuti sanganai naminista transport na minister welabor.
Vamuchatuta vanoti sangano ravo richasangana negurukota rinoona nezvekutakurwa kwezvinhu muSouth Africa vaafikile Mbalula mwedzi unotevera. Vamuchatuta vakurudzira zvizarwa zveZimbabwe zvinotyaira marori kuti zvive pamusangano uchaitwa nemusi weMugovera uyo uchazeya matambudziko evashayeri. Sangano reHuman Rights Watch rinoti pane vanhu mazana maviri vazhinji vavo vari vatyairi vekune dzimwe nyika vafa mumhirishonga iyi yakaitika muSouth Africa kubva muna kurume 2018. Ndakamirira Studio 7 muJohannesburg, South Africa, ndini Mo Blessing Munjoma.
Yasvika nguva yekuti timbonzwa zviri kuitika pasocial media.
Pachirongwa chedu cheLet's Talk ngatikurukurei chamunopakurirwa neni Marvelous Mhlanganya huye ndiri muWashington paFacebook page redu reVOA Shona. Tanga tiri kutarisa zviri kuitika munyika, regai tiende kuvatsigiri vedu veFacebook page yedu tinzwe kuti vanga vari kuti chii.
Ndini Rob Jangwe, takabva kuZimbabwe namai mangongwende to come and celebrate the terrorist trend. Tiri kufara kuti as women of Zimbabwe we're being recognized in New York, right in Manhattan, and this is an awesome occasion. And we are so proud of Tererai Manoguma Tau, which Awea Kunov and is being recognized in a foreign country. This is an awesome event for everyone and for every Zimbabwe woman. Thank you so much.
Chakam Gwenya is my name. I'm a pastor for the Salvation Army right here in New York. Fara kwandiri kuita kunoshamisa handitomboziva kuti ndotsanangura ndichiri chii. Dr. Tererai trend vaita zvinoshamisa zvisakamboitika. Hapana munhu wekuZimbabwe akamboiswa sculpture yake kuNew York kudai. Izvo hazvisi zvinhu zvekutamba nazvo izvi zvati kuitika panapa ii, kuti Dr. Tererai trend vaiswe sculpture yavo muNew York. Amai ava nyaya dzavo dzese hadzisi dzavo dzega, hadzisi nyaya dzekungotaura pasi pavo vega, inyaya dzekubatsira vanhu, inyaya dzekufunga pakuitira zvinhu vamwe vanhu. Pane vana vari kuenda kuyunivhesiti pamusoro paamai vava, so tinotenda pamusoro pavo sokufungawo vamwe, kunyanya saito ngatikumbirawo vanhu vehurumende, vatungamiri vekuZimbabwe, chimbofungaiwo vamwe, chimbofungaiwo nherera.
Kubva kuZimbabwe, zita rangu ndinonzi Muzvare Nyamweda. Zvino ndipa manyawi nekuti ndakamuziva asati ane mbiri, asi anombondisiya kusvika ane mbiri kudai, uye zvinotipa kusungukira kwevana vasikana kuti vanongo nemukana wakaenzana nevakomana. Ari kunyanya kubata ari kuhurungwe semunhu akabarirwa iye akadzidza ikoko, akaona matambudziko ese ikoko, ari kubatsira zvikoro nekusimudzira vana vasikana nevana vakomana vanenge vachishayirwa mari dzekuenda kuchikoro kusvika pauniversity level.
Ini ndini Marvelous Mhlanganya huye ndiri muWashington.
Musakanganwa chirongwa cheThe Connection na 8 PM, apo tiri kutaura nemutori wenhau wechidiki Leopold Munende uyo akasungwa svondo rapera ari pabasa akazoregedzwa mushure mekunge magweta ake apindira. Kana muchida kupinda muchirongwa ichi kana wokutumira mashoko kuStudio 7, shandisai WhatsApp namba dzinoti 001-202-465-0318. Sezvo nguva yedu yapera, regai timbotarisa musoro wenhau dzanhasi. Dare repamusoro muBulawayo rinonzwa mangwana chikumbiro chaIshe Felix Ndiweni chekuti vapiwe mukana wekubhadhara mari yechibatiso kuitira kuti vatongwe vachibva kumba kwavo. Sangano rinomirira vashandi vehurumende reApex Council rinotambira mari dzawedzerwa nehurumende. Tabataswa kumagume chirongwa chedu anekuonika yane mufaro. Ndini Jonga Kandemire ndiri mu Washington DC.
Soku isika tisenda baku.